Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechipiri, gurume 30, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti matanho ari kutorwa nehurumende kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda kusanganisira nhomba dzauya nhasi kubva kuChina dze1,56,000,000. Matanho akanaka anofadza anoratidza kuti vari kutorawo matanho ekuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe.
Zimbabwe nasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inodarika miriyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yokurudzirwa kuti iite sarudzo dzemaby-elections. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Just Associates kana kuti JAS pamutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu kana kuti 1,056,000. Iyo yakatengwa kubva kuChina seurongwa hwekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 munyika. Nhomba iyi yasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport Muscat anhasi. Zimbabwe yakatenga imwe nhomba yeSinovac inosvika mazana maviri ezviuru iyo yakapinda munyika svondo rapera pamwe chete neimwe nhomba yeSinopharm inosvika mazana mana ezviuru yakapiwa kuhurumende nenyika yeChina. Mwedzi wapera, hurumende yakawanawo zvakare rubatsiro rwenhomba inoita mazana maviri ezviuru yeSinopharm kubva kuChina iyo yakaparuriswa chirongwa chekubaya nhomba munyika. Nezuro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakagamuchira chimwe chipo chenhomba yeCovaxine zviuru makumi matatu nezvishanu kubva kuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hapana musiyano wakanyanya panhomba dziri kubva kuChina idzi uye hadzinetsi kuchengeta, sezvo dzichingokwanisa kuchengeterwa mumafiriji emudzimba. Zimbabwe ine tarisiro yekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti matanho ari kutorwa nehurumende akanaka chose ekutsvaga nhomba sezvo achiratidza kuti ine chido chekuchengetedza upenyu hwemhuri yayo. Asi Dr. Munatsi vanokurudzira kuti hurumende ichiona kuti yabayawo vanhu vakawanda pazuva kuitira kuti mishonga iri kuunganidzwa iyi isazoraswa yakanganisika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Tinoti matanho ari kutorwa nehurumende kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda kusanganisira nhomba dzauya nhasi kubva kuChina dze1,056,000. Matanho akanaka anofadza anoratidza kuti vari kutorawo matanho ekuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Izvezvi dambudziko rangovepo nderekuti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vashoma. Tiri kuona kuti izvozvi kubva zvakatanga kubaya vanhu nhomba musi wa18 February kusvika nezuro pakanga pabayiwa vanhu 69,750 vakabayiwa madhosi ekutanga. Saka kana manhamba aya akaramba ari mashoma kudai so tinogona kuzopedzisira takadambudziko rekuti dzimwe nhomba dzinogona kuzosvika pakatarwa kunzi hadzichafaniri kushanda kana kuexpire nerimwe shoko dzisati dzashanda. Saka izvo hazvizonakidzi nekuti muri kuona kuti nyika zhinji dziri kuita chipitipiti kumhanyidzana kutsvaga nhomba kumakambani ari kugadzira nhomba dzichiita shoma. Saka zvinenge zvakakosha kuti nhomba dzinenge dzawanikwa dzikwanise kubatsira vanhu dzisati dzasvika pakuexpire.
Tinoona kuti Zimbabwe yakambowana rubatsiro rwenhomba yeSinopharm kubva kuChina iye zvino yatenga nhomba yeSinovac. Musiyano uripo ndeupi apa?
tikangoti pakati penhomba dzeSinovac neSinopharm hapana musiyano mukuru chaizvo kunze kwekuti nhomba idzi dziri kungogadzirwa nemakambani maviri akasiyana. Nhomba yeSinopharm inogadzirwa nekambani inonzi Sinopharm yekuChina. YeSinovac ichigadzirwawo zvakare nekambani inonzi Sinovac Biotech yekuChina ikoko. Magadzirirwo adzinoitwa nhomba idzi dziri mbiri akangofanana. Machengeterwo adzinoita ekuti dzinongoda kuiswa mufiriji dzese dzatagara tinadzo mamwe chete. Nguva yadzinofanira kugara mumafiriji kwemwedzi mishanu kana 6 dzakangofanana. Saka nhomba idzi kungosiyana kwevanogadzira asi dzakafanana.
Muri kuti nhomba idzi dzakafanana, munhu akabayiwa Sinopharm padhozi yake yekutanga anokwanisa here kubayiwa imwe nhomba ingava Covax kana kuti Sinovac yasvika?
Zvinenge zvakakosha kuti munhu kana achibayiwa akabayiwa Sinopharm pekutanga agozobayiwa futi Sinopharm kechipiri. Izvi zvinoitirwa bedzi kuitira kuti mishonga yakafanana nenhomba iyi kana isinge yabayiwa vanhu, pane vamwe hatingangoti maside effects atinotarisira kuti anogona kuitika, zvakafanana kuti munhu anogona kungorwadziwa paabayiwa kana kumbotarisa anopindwa nekashando mumiri nekuti mwiri unenge wakutanga kugadzira masoja ekurwisa coronavirus. Saka tinenge tisingakurudziri kuti dzizovhenganiswa kuitira kuti zvizoita nyore kutarisa kuti ndeipi yakonzera dambudziko kana kuri kunzi pane zvazvoitika. Chero zvazvo tisingatarisiri kuti zvakadaro zviitike, zvinoita nyore kuti vanoongorora mafambiro anoita nhomba idzi nemagadzirwo adziri kuitwa vakwanise kuzoti munhu kana paita dambudziko rabva papi. Saka zvakakosha kuti zvisazochinjaniswe chinjaniso.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19, zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri kana kuti 1520. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiyawo vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 36,839. Vanhu gumi nevana vakapora, zvakasiyawo vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 34,617. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nevaviri kana kuti 702. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevatatu ndo vari muzvipatara. Mamwe masangano anomirira vagari munyika pamwe neanorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti riite sarudzo dzekutsiva makanzura eMDC Alliance ayo akamiswa basa nebato reMDCT uye vakashaya, vachiti kushayikwa kwemakanzura kuri kukanganisa mafambisirwo emabasa emakanzuru pamwe nekuvhiringa utongi hwejekerere hwekuti vagari vaite vamiriri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakanyorwa nemasangano anosvika gumi nemasere kuZEC rinoti kusaita kwesarudzo dzevanenge vadzingwa kuri kukanganisa kufamba kwemabasa mukanzuru nekuti vagari kune mamwe mawadhi vanenge vasisina vamiririri vavanoturira zvichemo zvavo pamwe nekuvazivisa zviri kuitika. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nezeke yekuti mapato ezvematongero enyika ave kubvumidza kuita mabasa avo nekuungana uye nekunyoresa kuti vanhu vavhote, izvo zvakange zvakambomiswa nekuparara kwakanyanya kwedenda reCovid-19. Asi ZEC ichiri yakamisa kuitwa kwesarudzo ichiti iri kutevera kurudziro yakabva kubazi rezveutano rinoti inotyira kuti vanhu pavanovhota vanotapurirana zvirwere. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungu United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA Muzvare Rumbidzai magurupi ravati kunze kwekutadzisa mabasa ekanzuru kusaita kwesarudzo kunotyora bumbiro remutemo.
Tiri kuti kusaitwa kwemabyelections kuri kumbunyikidza kodzero dzevagari nokuti vagari vasina representation mucouncil. Tikatarisa mawadzi 4 muno mumasvingo haana makansela, kureva kuti vagari ava kana maproblems havanawo maringe nezveservice delivery havanawo kunochemera.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mucombined Harare Residents Association kana kuti CRA amai Loreni Mupasirisani.
Matechnocrats kana kuti vashandi vekanzuru vaya havaripoti kuma residence. Makancellors ndiwo anopa feedback nekureporta kuma residence. Ndio saka isusu tiri kuti sarudzo ngadziitwe makancellors tive nemakancellors anoti representa vatinoudza zvichemo zvedu. Constitution yedu inotopa time frame yokuti kana makancellors abviswa kana kuti kana paitwa ma recalls vanofanira ma elections kana kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isina kupfuura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo media center amai Easter Nyambiya vanoti vakabatana nemasangano evagari panyaya iyi nekuti mumawadha asina vamiririri haasi kuzowana mashoko ezvekufambisa kwemabasa mukanzuro avo izvo zvinotyora kodzero yavo yekuwana mashoko.
Even access to information inoaffectwa pakuti havana achavapa feedback kuti zvinhu nedevelopment muarea yavari kugara iri kufamba zvakadini. So isuve masvingo media center tinokurudzirawo kuti zeki itewo mabi-election munzvimbo idzi.
Mutauriri wezeki vaUtloises Ligwana vati vanga vakabatikana vari pasingaiti kuti padivi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vati Studio 7 itumire mubvunzo patsamba mbozha.
Kwandiri, I'm not able to talk. I'm somewhere. I'm out of office. Just in the middle of this. Kwandiri kwacho ndokosungaiti.
Mukuru webasa musangano rechitungwiza and Manyame Residents Association vamavelas Kumalo vanoti denda recovid 19 radzikira munyika nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kuchiitwa. Vakumalo vanoti dzimwe nyika dziri kuita sarudzo mudenda iri nekudaro zveka haina chikonzero chine musoro chekuramba yakasunga zvinhu. Takamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6170 ne 7270 kHz shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kHz shortwave. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti riri kushanda nehurumende nemasangano akawanda kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe mushure mekunge rapabuda gwaro reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC richikokerwa neFood Nutrition Council, iro rinoratidza kuti nzara yapfunya chisero munyika uye vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million vanoda rubatsiro rwechikafu maguta. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya weStudio 7 nemutauriri weWFP vaThompson Peering.
Veruzhinji mumadhorobha avana kukwanisa kunge vachishanda zvakanaka nokuda kwedenda reCOVID-19. Veruzhinji vaive nemusika pano napapo, vanhu vaenda kunotsina pano napapo, vaifamba vachienda kunotsvaka, avana kugona kunge vachigona kuti vashande semashandiro avaita. Saka tiri kuona kuti zhara inoita seyawedzera. Kare zvaisiitika zvakanyanya kumaruva, asi tiri kuona kuti kunyange nemumadhorobha veruzhinji vari kunetseka kuwana zvokudya.
Muri kushanda sei nevanhu vakadai?
Tiri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe nekuvapa mari dzokuti vatenge chikafu. Kuvabatsira zvekare tinogadzira maprojekti tichibatsirana nemamwe mapoka akati wandei ma-non-governmental organization. Totarisa vaya vanonyanyisa kunetseka mukati menharaunda ndo vatinonyanyobatsira. Mabasa atinogaroita munyika yeZimbabwe taisinyanya kuzviita kumaruva, asi kuda kwedenda reCOVID tiri kuona kuti urongwa ihwo hune pundutso kunyange nemumadhorobha.
Tinoona kuti muri kuti munobatsira nemari, munowana sei kuti ava ndo vatichabatsira?
Ongororo netsvagurudzo yaitwa inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inoratidza kuti une zhara uri kunetseka uyii uye vangani. Iye inotarisirazve kuti pane vanonetseka vacho vatawana, vanonyanyonetseka ndavapi? Saka ongororo iyoyo ndo inotibatsira kutiratidza kuti tikaisa rubetsero rwedu munzvimbo yakati neyakati ndo manditinoona kunga mune vari kunetseka vakati wandei.
Muri kushanda sei nehurumende panyaya iyo yechikafu? Tichiona kuti mune dzimwe nguva tinomboona pachitaurwa ipopo kuti pane zvematongerwo enyika zvinombopindira panyaya yezvimwe zvirongwa zvechikafu.
Ongororo netsvagurudzo inonzi Zimvali inotungamirwa nehurumende yeZimbabwe. Tinoshanda zvakanaka nehurumende yeZimbabwe, tinoshanda navo mumadhorobha uye tikasangana isu kana kuti neripoti inoti iyo chikafu chingangova chisiri kusvika kwachinosvika, tinoshanda zvakanaka namaauthorities vangava vana DA kuti tione kuti tagadzirisa.
Mutauriri weWFP waThompson Piri vari parunare kuGeneva kuSwitzerland naMavelas Mhlanganya weStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kweaive mupurisa kuMinneapolis, Minnesota muAmerica Derek Chauvin, uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda mumwe murume wechitema vaGeorge Floyd, kwakatanga nezuro. Nyaya yekufa kwaFloyd vari mumaoko emapurisa kwakapa kuti vanhu vakawanda varatidzire pasi rose. Asi magweta avaChauvin nevachuchisi vari kusiyana zvakanyanya kuti vaFloyd vakafa sei. Muchuchisi wehurumende vaJerry Blackwell vanoti Chauvin akashandisa chisimba chakanyanyisa zvakapa kuti vaFloyd varasikirwe neupenyu mushure mekunge mumwe anotengesa muchitoro avapomera mhosva yekutenga fodya nemari isiri yechokwadi. Muchuchisi akaratidza dare vhidhiyo yekufa kwakaita vaFloyd ava vanonzwikwa vachiti vainge vasisakwanisi kufema sezvo vainge vakatsikirirwa pauro negumbo raChauvin. Asi gweta raChauvin vaEric Nelson vanoti Chauvin akaita sezvaitarisirwa nekuti vaFloyd vairamba kusungwa. Vanotiwo zvakabuda muongorore yavana chiremba zvinoratidza kuti vaFloyd vakafa nekuti vainge vaine chigwere chemwoyo uye vaishandisa zvinodhaka. Chauvin akabatwa nemhosva anopiga makore akawanda muchirongo. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kutarisirwa nhasi kuburitsa gwaro reongororo yekutanga yarakaita patsvakurudzo yekuti chirwere cheCOVID-19 icho chauraya mamiriyoni evanhu pasi rose chakatanga sei. Gwaro iri ratove mumaoko emamwe masangano evatori venhau rinonzi riri kuti chirwere ichi chinogona kunge chakatapurirwa vanhu kubva kumuremwa remwa kuburikidza neimwe mhuka. WHO yakatumira chikwata chevaongorori kuChina asi vamwe vari kushora maitirwo akaitwa ongororo iyi sezvo hurumende yeChina yairamba chikwata ichi kuti chipinde mune dzimwe nzvimbo kana kutaura nedzimwe nyanzvi chakasununguka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kugadzirwa kwezvinhu munyika kuti isarasikirwa nemari yakawanda yekunze. Izvo zvinotevera mashoko aburitswa neZimbabwe National Statistics Agency ekuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawandisa pane zvayakatengesa kunze kana kuti trade deficit mwedzi wandira. Zimbabwe inonzi yakatenga zvinhu zvakawanda nemari inosvika mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora ane zviuru mazana manomwe kana kuti $17.7 million. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimstats inoti mwedzi wandira gore rino Zimbabwe yakatengesa zvinhu kunze kwenyika zvinodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti $28 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvinodarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti $46 million. Gore rapera panguva imwe chete munandira Zimbabwe yainge yatengesa zvinhu zvemari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti $39 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemasere kana kuti $38 million, zvichireva kuti yainge yatotengesa zvakawanda pane gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yechirwere cheCOVID-19 inogona kunge yakapawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyika.
Productive capacity yedu yakachaderera kozvakanyanya kukonzereswa nenyaya yeCOVID-19 yatati nayo. Ndosaka muri kuona maimports ari kuramba achiwanda. kupfuura ma exports edu. Kana tisiri kuprodusa zvinhu zvakawanda hatigononge tichiexporta zvinhu zvakawanda. Saka maexports edu anodeterminwa neproduction yedu neproductive capacity yedu. Saka I think idambudziko ratinaro ratinofanira kunge tichigadzirisa kuti vanoproducer vange vaine maincentive anoita kuti vange vachiproducer zvinhu zvakawanda.
Vachitambara vatiwo
as the economy recovers from COVID-19 uye gore rino takawana mvura yakanaka, tarisa kuti maexports edu especially agricultural exports achakwirira zvoita kuti tikwanise kucover trade deficit yatiri kuona iyi. Of course my imports tarisirwa kuti anogona kuramba akakwira nenyaya yekungoti pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kunge tichigadzira mono. Even ma raw materials atinoshandisa mazhinji acho totenga kune dzimwe nyika.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti havo nyika haifaniri kurasa mbereko nekufirwa.
For 10 years kubva 2009 kusvika 2018 or so, Zimbabwe trade imbalance yakanga iri about $3.2 billion, zvichireva kuti for 10 years takateedzana takaita $32 billion negative trade balance. Ndosaka pakati pe 2009 and 2018 Zimbabwe yakarasikirwa neUS dollar. Tikazoona maRTGS atekeshera ndoitaitaura yakumashure kuti taitenga matoothpicks, machewing gum, mapamba zvisina basa rese, mare ichibuda. Nyika isiri productive. Kubva 2019 tese tinoziva kuti Minister of Finance vakaisa mutemo wekuti tikatenga zvimwe zvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika zviri kuagriculture nekumanufacturing sector unobhadhara duty in foreign currency, izvozvo zvakakonzeresa kuti zvatotenga zvidzikire kubva kunze kwenyika. Sekuti pagore roga roga taipedza mari inosvika $6 billion tichitenga zvinhu kunze kwenyika, asi pari zvino taakushandisa about $4.9 billion.
Muzvinafundo Mugano vatiwo
2021 tiri kufungidzira kuti tinokwanisa kuita surplus patrade balance yedu nekuti goho ratichaita muna 2021 rakasimba rekuti tingasosevha $500 million yemasiriwa itaimbotenga kunze kwenyika.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo Zimbabwe yatora matanho akasimba ekuti ikwanise kugadzira zvinhu zvakawanda munyika.
Tine National Development Strategy 1. Mustrategy iyoyo kana kuti murongwa ihoho tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe.
Banga rinokweretisa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose hwakaderera nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana kana kuti 4.4% muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Bless.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari yeUpside Driving School vaItai Masango vanoti vari kufara zvikuru kuti vaive kutanga zvakare mabasa mushure mekunge hurumende yambopa kurudziro yekuti vambomire kushanda vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Asi vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vatevere kurudziro dziri kuitwa nenyanzvi dzeutano munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMichael wewe Studio 7.
Kuvhurwa kwakaita nyika, ini pachangu semuzvina bhizimusi wechidiki, ndakaona riri danho rakanaka chose, ndakaritambira nemaoko maviri.
Vamasango, tinonzwa vanhu vachikurudzirwa nenyanzvi nyaya dzeutano kuti vaendere mberi vachiremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kwecovid-19 kuitira kuti nyika isasvike panguva iyo vanhu vave kuvharirwa zvekare nepamusana pekutekeshera kwechirwere ichi. Samuzvina bhizinesi, mashoko aya munomatambira sei? Nekuti vanhu vakavharirwa mudzimba zvekare hazvizokanganisa here bhizinesi renyu iri?
Mashoko akanaka chose nekuti kunze kwekuchengetedza bhizinesi zvinobatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu. Kana vanhu vachengetedza upenyu, vanozokwanisa kuzvishandira, zvinozoita kuti vawane mari, vazokwanisa kusimudzirawo isu vemadriving school nemamwewo mapazi, zvinozoita kuti munhu wese anowana chekubata.
Sekambani inoita zvekudzidzisa vanhu kutyaira mota, ndeyapi matanho amuri kutora mukudzivirira kutekeshera kweCOVID-19?
Matanho atiri kutora anoita kuti tidzivirire kutekeshera kweCOVID-19 ndeyekuti kana tichinge tawana mukana, tinobayiwa nhomba inodzivirira. Kugara tichigeza maoko nguva dzese, kugara takapfeka maface masks nemazvo, nekugara tichisanitaiza motikari dzedu mudzidzi mutsva asati atanga, uyezve kukurudzira vadzidzi kuti vapfeke maface masks nemazvo nguva dzose vari pazvidzidzo.
Tinonzwawo vamwe vanamuzvina bhizinesi vachikurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvekupa mabhizinesi mari kuitira kuti vawane mikana yekutanga patsva zvakanaka mushure mekunge vasangana nematambudziko akasiyana-siyana pasi pechirongwa chelockdown. Imi munozvionawo seizvo?
Idanho rakanaka chose, nekuti mari idzodzo dzinotibatsira kuti tigadzirise mota dzedu dzanga dzamira kwenguva refu, uyezve mari idzodzo dzinotibatsira kutenga mishonga yekushandisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamasango petai hurukuru yedu.
Vanoda kutibata vanotibata muchiredzi kana kuuya paFacebook page yedu yeUpside Driving School, kana kuchaya runhare panhamba dzinoti +263 774 362 646. Nhamba dzedu zvekare +263 774 362 646.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari yeUpside Driving School vaitai Masango vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Nau dzemitambo. Mitambo yeAfrican Nations Cup iri kupetwa nhasi, asi nyika dzemugungano reSADC dzakawanda hadzina kubudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon aya. Nyika dziri kuenda iZimbabwe, Malawi neComoros chete. Dzimwe nyika dzine mukurumbira dzakaita seSouth Africa, DRC, Zambia neAngola dzakakundikana.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika. Nezuro, Zimbabwe yakatambira nhomba zviuru makumi makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 yemhando yeCovaxin kubva kuIndia. Muri Zimbabwe, musakangana nekuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm chatinotaura nevechidiki, tiri kutarisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe ichitambira nhomba kubva kuChina nhasi uye imwe kubva kuIndia nezuro. Tichataurawo nevechidiki kubva kumasangano akasiyana-siyana nezvavari kuita muupenyu.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe nhasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inodarika miriyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates kana kuti JAS kwaMutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.